akuna dambudziko remafuta takudza kuti izo ma letters of credit akaiswa atakapa kufiki mai anokwana $50 million anotenga iwo 85 milliliters which is enough for the next 2 weeks and thereafter mali of credit esaranga tinawo tonga tichita imishoti anida revolve kutati apawo dambudziko zvakare refuel.
Uko vamwe wari kuchemawo kuti mafuta arimo munyika asi mari yekunze kutengesa mafuta ndoisiri kuwanikwa.
Aiwa yajonga zvinenge ndezvoda izvi ma suppliers efuel anoisa fuel kumasasa then toita anonzi ma letters of credit anova iwo ma debt instruments anopa kuma suppliers kuti aritereriti fuel yavo vokumasasa ionza muma service stations. Zvino hazviri izvo zvakati taiita zviri kuitika izvozvizvi. As we speak right now masuppliers ari kuisa fuel kumaservice stations.
Saka tingaona zvinhu zvichishanduka here mukupera kwesvondo nokutonzwa kuti mitsetse yakakura zvekuita makiromita.
Kukura kwemitsetse hazvino kuti hakuna fuel. Kukura kwemitsetse kwazvino kuti pane fuel iri kutobuda ipopo.
Tinotarisirawo zvakare vamangudya kuti zvinhu zvinodai zvichiti zvikagadzirisika mwedzi umwe chete zvorambawo zvichienda zvakadaro. Chii chiri kuita kuti masondo maviri matatu zvinhu zvonaka zvoipa?
Zvikuita ndezvokuti maletters of credit ane 3 processes. Chekutanga unonzi establishment, chechipiri confirmation, chechitatu delivery yefuel against those LCs. Saka pakashaya inonzi synchronization yakasonaka. Kambuda nonzi ma time differences nokoza kuti vanhu vomboita what they are doing but otherwise it's mainly because people need to know kuti fuel iriko vasavhunduka nokuti fuel ikudrivwa.